Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukadzi 27/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapihwe mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita maonero akasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vakamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare neZuro vachipomerwa mhosva yekuda kubiligura hurumende yava Emmerson Mnangagwa zvisiri pamutemo. VaMahia avo vari kumirirwa navatonderai Batasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanonzi vakazvipira kumapurisa voga nemusi wesvondo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti nhasi vaBatasara vaswera vachimhanya-mhanya kuenda kudare reHigh Court kuti vasvitse kudare iri chikumbiro chekuti vaMahia vakwanise kupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Mukana uyu vakaunyimwa nedare repasi vaMahia vari kutarisirwa zvekare kudzokera kudare musi wa12 mwedzi unouya. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava vamafunda pamusoro penyaya iyi.
VaMahia vakapinda mudare neZuro kuHarare Magistrate Court kuRotten Rock kwavaipomerwa mhosva yekunzi vari kuronga kubvisa hurumende yava Mnangagwa. Vakapinda mudare reZuro makuseni vakasonzi kudare ikoko musi wa12 March neguri kuuya vatsanidzwa naMagistrate Zunduka yemugwagwa kunzi nyaya yavo yekuda kuti vange vabude mujeri mavari vakakurudzirwa kunzi vaapurare mutongo webheu kuHigh Court.
Saka magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonzwa kuti ari kuvamirira mati matora here matanho iwayo ekuvaapurayira bheu kuHigh Court?
Hongu matombera eBatasara neZuro chaivo chaivo pavakapinda mudare pekutanga vaMahia vachingobuda matombera eBatasara vanga vakutomhanya mhanya masikati vakasvika chimhanya mhanya kuruka mapepa ebail application kaunti kutsvaga kuti vakumbire kuti vaMahia vatongwe kana vabude mujeri mavari. Saka nhasi uno uyu musi wechitatu chino vamukoma Batasara vakwanisa kuendesa tsamba yavo yekuchema chema kuti vaMahia vabude kubva mujeri vafaila yapinze muchirongo bail application nhasi kuHigh Court inenge yadarire nekodzero yekudzeya chichemo ichi nekuti mhosva yaMahia munyika yeZimbabwe vanoidzika kuHigh Court.
Saka vaMahia vari kutambira sei mhosva yavari kupomerwai?
Awana hiyo suga munu ziwa ta matamba kaa nilikodwa ku police station even then caution the statement waka iramba waliku iramba moshai wama hiyo and waka mirira zuwa rao mudari zuwa waliku mirira kutipasa ya uzwa kunji nyaya wichaya tanga kutuangari ini kala kushaya udipeme piwa waliku tarifira kutuanga ya chi taura shifir mkuramba moshai waka peme wa hii moshai waliku na kuti ah dhuze moshai ya kutungula zirungo pebe wano waka wanda mzibabe sara wama hiyo kupawende
tishitarisa o jiriku itkwa kunewe maa sanga na kasia na siyana munu una seiwe imi seema gweta
ayo haa isuwe zimbabwe ya suwe la hitu azu ya noti shami sana ni katama jama mingi suwe munu ziwe tituri wano wacho waliku mezegwa tituri wano wacho waliku suwe kwa chindu zuwenezo basikati me usiku au tiwe wakaipa tituku enakuti sumu usina utanga nafu sumu zakatanda mkare kuba kataka mbao kwa enzi kuru old dispensation tituku natu kunuri kunzi new dispensation tukumbo nato na ramba wa shimine ziwa mwasa zakata hizi asuma utanda hizi zakatanga kare mata era zvozvo kuti tirongora kuti kungoshungurudza kwana wevo kungoshungurudza kwana kungoshungurudza kwana ugaze sirwe mananga kunoda kuganidzira mataura anobatsira kana ari kutsirawo sezvaro zvezimbabwe wokuita mabasa mungatarambira kana vachiremba madhokodheya makaona kumhanya mhanya kwavo kuti kubatsira vanhu vanotyira kodzero dzavo asi tiri kuona pano vasingafari nemabasa ari kuitwa
avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yave kutokonzera mutauro zvikuru pamusoro penyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongress iyi. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti zvigaro zvemutungamiri webato navatevedzeri vake nasa chigaro webato nemutevedzeri wake ndizvo chete zvichange zvichikwikwidzwa paCongress ichatwa muna Chivabvu. Mashoko ava Mafume anotevera mashoko aiswa pa Twitter nemutevedziri wembati wehomwe vaCharlton Wende. Mashoko aya anopesana nemashoko akataura nemunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora avo vakati zvigaro zvose zvichakwikwidzwa. Tabata ava Mafume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kunationary zvigaro zvinenge zvichikwikwidza huprezidendi huvice president national chairperson na deputy national chairperson according ku constitution yati nayo iko zvino asi congress zairi musangano mukuru pane vanogona kuti zvivhurwe pane vanogona kuda kuti zvifambe zvakadaro asi pari zvino mamwe mapost anozapoindwa ne national executive painenge yagara mamwe ozoitwa na president.
Kosei chigaro chemunyori kana kuti secretary general chisinga kwikwidzwe.
Chigaro chemunyori kana secretary general zvichidzira zvigaro zvakaitwa pane amendment ye constitution ya 2014 yakati zvigaro izvozvo zvinofanirwa kusharwa na president. Mukufamba umu nenzira dzatinofamba idzi tinenge tichida kuti vakuru vatetashara vaya tavhotera vakwanise kusarudza kutora from maleaders eparty vanhu vavanokwanisa kufamba nawo zvakanaka vava appointa inenge ichiita secabinet yemukuru weparty.
Asi Mafume, zvingaita here kuti secretary general aite zvokudonwa pachinapo chekusarudzwa?
Well, secretary general aite zvokudonwa hazvina kana kushata iadministrative post.
Ko vamwe vaneti marongero aya aite zvejekerere haisiri demokrasi yakakwana munoti chii kwavari?
Aiwa kai demokrasi yakakwana nokuti tiri kubva zvasi kuward uko ku district ku province tichingosarudzana kusvika tasvika kunational.
Bato renyu richaramba rine vatevedzeri vemutungamiri webato vanopfuura umwe chete here?
Ndiwo zvinotaura bumbiro remutemo rinotaura kuti vatevedzeri vanokwanisa kuapoinda vari vatatu vanotevera mukuru weparty.
Iyi nyaya yekuti kukwikwidzwe zvigaro zvina chete zviri mubumbiro remutemo webato renyu here?
Ndo zviri pabumbiro remutemo wedu unless kana pazoitwa imwe decision inenge ichida kuti izoendoswa necongress asi pari zvino tiri kufamba tichiverengera na constitution tongofamba nemo nemo kusvikira tasvika kwatinenge tichifanirwa kunge tisvike seboka.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo vamonzora avo vati sekutaura kwakaitwa nemutungamiri webato vanesvonzvamisa nemusi wesvondo kumusangano wakaitwa kuGweru, bumbiro remutemo webato rinoti zvigaro zvese zvinokwikwidzwa naani zvake anenge adumwa nematunhu ebato. Asi vati chisati chazikanwa nebato ravo mazita eavo vachakwikwidza uye kuti vanenge vachikwikwidza zvigaro zvipi.
Iko zvino nokuti takaidzira mazuva eCongress, hakuna vanhu vanofanira kususpenda vamwe vanhu kana kudzinga vamwe vanhu mumastructures. Munhu wese ane kodzero yekuti anokwanisa kuenda kuCongress. Mwana wese weMDC ane kodzero yekukwikwidza chingava chipi zvacho chinzvimbo mubato redu. Chatinokumbirisa kune vanhu vedu ndechekuti haizi nguva yekutukana, haizi nguva yekusvibisana. Tiri kuona kuti vamwe vari kusvibisana nekutukana mumapepanhau nemumadandemutande. Haiziwo nguva yacho iyoyo, inguva yokuti munhu azvikambenere kana achida position ipi yaanenge achida.
Ndiese here maposition anogona kukwidzwa?
Kune maposition 16 ari munational standing committee. Iwayayo ndo maposition anokwikwidzwa ese akadaro. Tichienda kumaprovinces tinongoita mira zvakaita mapositions ekustanding committee.
Tiri kunzwa kuti zvigaro zvichakwikwidzwa zvinongova zvina chete, ndizvo here?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo yakataurwa kuNational Council. Asi pakutakanzi tinotarisa constitution yakasainwa navatsvangirai kuti inoti kudii panyaya iyoyo. Saka inyaya yatichasvitsa zvakare kuutungamiri hwedu nokuti constitution yakanyorwa navatsvangirai takaongorora zvainotaura kuti ndeapi maposition anokwikwidzwa. Saka tichange tichitaurira mamembers edu kuti maposition anokwikwidzwa ndeapi acho. Asi nyaya iripo ndeyekuti iCongress, saka idemokrasi. Kana munhu achifunga kuti anozvigona kana achifunga kuti anoda kukwikwidza chinzvimbo chipi, haarambidzwi nokuti mutemo wedu unoti iwo paclause 5.5.1.b unoti iwo ikodzero yemwana wese weMDC kukwikwidza chinzvimbo chaanoda. Ikodzero zve kuti avhotere vanhu pazvinzvimbo zvaanoda kuvaisa iye.
Saka pari zvino sekuziva kwenyu zvinzvimbo zvose zvinogona kukwikwidzwa?
Hongu, kana vanga vari kuGweru vakanzwa president vedu vachamisa vachitaura kudaro.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. M Mutungamiri we Nigeria wa Muhammad Buhari vanoti kusarudzwa kwavo kuti vatonge kwete mechipiri kwakaitwa pasina kukakavadzana. Kunyangwe hazvo vanopikisa vari kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa nemazvo. Sangano rinoona nezvesarudzo muNigeria reIndependent National Election Commission razivisa nhasi mangwanani kuti vaBuhari avo vane makore makumi manomwe nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri rati vaBuhari vakakunda vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaAtiku Abubakar zvichitevera kuona kwavakaita zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvemavhoti, ukuwo vaAbubakar vachiwana zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana. VaBuhari vati vacharamba vachishanda nemunhu wese. Ukuwo vaAbubakar vabudisa mashoko vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo uye vachapikisa nyaya iyi kumatare edzimosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri munyika zvichange zvave kubvumidzwa kuve zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo zviri zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera danho redare remakurukota rekubvumidza kuvandudzwa kwebhiri reZimbabwe Citizens Bill. Danho iri rinobvumidza kubatanidzwa kwemitemo yenyika nebumbiro remutemo iro rakaumbwa muna 2013. Mutemo uripo pari zvino unorambidza zvizvarwa zveZimbabwe kuva zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo. Kuvandudzwa kwebhiri iri kuchaonawo mutemo uyu uchishandurwa zita kubva kuCitizenship of Zimbabwe Act kuenda kuZimbabwe Citizenship Act. Gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vakazivisa nezveurongwa uhu nezuro, havana kupa nguva ichatorwa pakubatidza mutemo uyu, izvo zvanga zvichinzi nevana veZimbabwe vakawanda zvikuru vari kunze zviri kunonoka kuitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa nezvezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika, Jonga Kaende Miri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Victor Chimutu, sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe.
Idanho rakanaka nekuti tinoziva tose kuti Zimbabwe yakaita constitution idzva muna 2018. Asi dambudziko ratinaro nekugaro chema kwatinoita sevana veZimbabwe ndezvekuti mitemo inoshandiswa nhasi muZimbabwe haienderani nebumbiro romutemo riripo. Saka chinhu chakanaka kuti hurumende kana kuti cabinet inenge yava kukurumidza kufambisa nyaya yekuti mitemo ienderane nebumbiro remutemo, chinova chinhu chakatononoka zvakanyanya.
Munoona zvichiitwa neukasika here sematarisiro ari kuita vana veZimbabwe? Tichiona kuti bumbiro remutemo rakaumbwa muna 2013 asi taamuna 2019, makore matanhatu pasina changa chaitwa.
Kunonoka ndo kuripo, ndo ranga riri dambudziko ratatagara tichichema chema naro. Tomboti sezvo vachinge vaakutaura nezvazvo, tombotarisira kuti pada vaakuda kufambisa basa iri, hakusiri kuda kungotaura chete kana kuti kuda kungofadza vana veZimbabwe. Tichitarisa in particular iyoyi Citizenship of Zimbabwe Act yanga iripo, yanga isingachapindirani nebumbiro remutemo idzva sekutaura kwataita. Asi chirongwa chavapo chache kuti Zimbabwe Citizenship Bill irori riwandudzwe kuti igozowa Zimbabwe Citizenship Act. Pagowe nekubvumirwa kana kutenderwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvapararira nyika yose kuti zvive neinonzi dual citizenship kana kuti zvive neright yekuva zvizvarwa zvenyika mbiri, ingava kwavanogara kunze ikoko, kudai imi muri kuAmerica ikoko munogona kuve zvizvarwa zvaAmerica pamwe chetezvo muramba muine marights enyu ekuva chizvarwa cheZimbabwe. Saka irori idanho rakanaka.
Tinonzwa kunga mutemo uyu unenge uchizobvumidza vana veZimbabwe vakazvarirwa muZimbabwe chete kuti vange vaine dual citizenship kana kuti vange vaine mapasipoti enyika mbiri, asi vaberekwa nemwana iyeye muZimbabwe kana kuti vauya kunonyoresa kuti vange vari zvizvarwa zveZimbabwe vachida kugara muZimbabwe vanenge vasingabvumidzwe kunge vaine dual citizenship. Munoonawo sei ipapo?
Pari zvino ndizvozvo, asi chandoo ndechekuti pakaitwa danho iro rekutanga kuti macitizens by birth wava neright, maonero angu pachava nemacourt cases akawanda kana kuti mobilization kana kuti advocacy yakanyanya kuti even wana wezvizvarwa zveZimbabwe wakazvarwa kunze wakwanise kuwanawo same right iyoyi. Nekuti kutaura kwatiri kuita ndekekuti vana veZimbabwe kubva muna 2000 vanga vachienda kunze, zvichireva kuti kwavanga vari ikoko vanga vatova nemhuri dzavo, vanga vatova nevana vavo. Hazvizoweizvo nechimiro chakanaka kana kureva zvakanaka kuti ini semubereki ndonzi ndaane citizenship yeZimbabwe asi mwana wangu akazvarirwa kuUK kana kungava kuFrance kana kuSouth Africa haana masame rights wavo. Saka tichaona sokuti pachawa nemacases akawanda zvikuru sei kuconstitutional court anenge achichallenge kuti even by descent wawanewo dual citizenship iyoyo, nekuti hazvina zvazvinozonyatsoreva kuti isu sevabereki tisitoga tinozowana marights wa vana vedu vasina marights wavo. Saka pachaita nyaya dzakawanda dzichasvitswa kumatare. Sokuona kwangu zvichazoita sokuti pamberi ipapo even newe descent vanenge vakazvarirwa kunze nemaZimbabwe vachakwanisa kuzowanawo mukana iwo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, vanodzidzisa paBergen University kuNorway, vari parunhare kuBergen kwekare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weBotswana vaMoketsi Masikisi vapinda muZimbabwe nhasi umo vachanyorerana zvibvumirano nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Marvelous Muslanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenje kuti tinze maonero avo.
Sekuzva kwenyu Botswana zvakangofanana neSouth Africa inyika dzakabatana neZimbabwe. Saka naizvozvo zvinoitika muZimbabwe zvinobata zvakare nyika dzakawapidzana nesu. Saka foreign minister wekuBotswana nezuro paakauya akanyatsotaura nenyaya iyoyo yokuti zvinoitika muZimbabwe zvinobata Botswana, zvinoitika muBotswana zvinobatawo Zimbabwe. Saka zvakangonaka kuti tigare tichingotaudzana tichiona kuti mabhodha edu tiri kuapatrola sei. Saka munoziva kuti nguva yapfuura iya vaineseka chaizvo vanhu vekuBotswana nenyaya dzemombe dzeZimbabwe dzaingoenda kuBotswana vachiti dziri kunza zvirwere, saka zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Saka vane zvinhu zvakawanda zvingabate upfumi hwavo, sekunge zvinhu zvikasamira zvakanaka muZimbabwe zvoreva kuti pave nemamiro ekuti vanhu vakawanda vabude vachienda munyika, endi nyika dzinotanga kunetseka inyika dzatakabatidzana nadzo wakidzana nadzo nekuti ndo kuri nyore kuti tiende. Saka naizvozvo ivo varida kuti nyika yavo iende mberi, asi kutiende mberi havangadi kuti vadzose pashure neZimbabwe.
Tichiona kuti mutungamiri weBotswana ari kuuya munyika kuzotaura nemutungamiri weZimbabwe, munoona pane chichabuda here?
Hatizivi kuti vari kunyanyotaura nechii, kuti tingati zvabudirira here kana kuti zvaita sei. Asi kungotaudzana ikoko chinhu chinokurudzirwa, sekutaura kwatiri kungoitawo muZimbabwe kuti maZimbabwenzi anofanira kutaurirana. Kana vo vavakidzani vanofanira kutauriranawo vachiudzana pachena kuti vakomana zvinhu zvamuri kuita kana kuti vasikana zvinhu zvamuri kuita izvi zvichabatawo nyika dzedu, chakonzeresa mambotarisawo here apa nepapo 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 nepapo. Saka zvimwe zvezvinhu zvavangange vachida kuti vaite nekuti zvinobatsira kuti zvinge zvakadaro. Hatizivi zvakare kuti pane agenda here kana kuti anenge abapawo here yavo yavanenge vachiti ko chimbotauraiwo nevavakidzani venyu kuti vaonewo kuti zvavari kuita ivo vari kutiitawo vanhu vatsva vachiramba vachiita zvinhu zvakambokonzeresa mashure. Havasi kuona here kuti vava kudzosera kwete Zimbabwe chete, asi rijeni yese yesadhiki inenge yava yokudzoserwa zvakare mumashure. Saka kutauriranawo kuchinhu chakanaka, kungotaurirana even pasina chinozobudapo zvinobatsira kuti Zimbabwe ionewo zvinovhundusa vekuBotswana, vebotswana vaonewo kuti Zimbabwe yacho chinhu chavari kumboedza kuita.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenje vachitaura naMarvelous Muslanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Nhandare dzakawanda muZimbabwe kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare dzinonzi hadzigodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yeKasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezi zvinotevera ongororo yakaitwa nekomiti yePremier Soccer League neZifa iyo yakabuda nechisungo chekuti kusvikira nhandare idzi dzagadziriswa mitambo yePremier Soccer League haisi kuzotambirwamo. Nhandare idzi dzinosanganisira Rufaro Stadium iyo inoshandiswa neDynamos, Harare City neHerentals pamwe nezvikwata zvenyika zveMighty Warriors nemaYoung Warriors. Dzimwe nhandare dziri kubatwa nechisungo ichi inyamunga iyo inoshandiswa neZPC Kariba, Sakuba yeManika Diamonds, Vengere Stadium yaishandiswa neMutare City pamwe neTrojan yakanyoreswa neMushowani Stars. Zvaitika izvi zvichamanikidza zvikwata izvi kutsvaga misha mutsva. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti hapana chinokanganisa zvikwata izvi kukunda kunyange zvisiri munhandare dzazvo dzemazuva ese.
Tema example imamu watima hatinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspur vaifanira kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varikuta mabhora rekutonakidza vanhu vazhinji masupporters avo saino anoni zvichiafecta lazima mateams avo yarikwanisa kutakura masupporters avo vacho achienda navo kumagraund acho anonzi vatambwa avo vacho sabhora kanhu ingorigura anoni chinoafecta kuti ti madziso pahome ground renyu.
Murayiridzi weDynamos Lloyd Jugove anoti vari kutambira chese chinenge chauya sezvo pese pavanotamba muZimbabwe vanenge vari pamusha. FC Platinum iyo ine mukombe weleague wePSL iri kuramba ichishandisa Mandava Stadium iyo yakawanikwa yakabatana zvekutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Zvimwe chetezvo zvichiitika kuHighlanders iyo inoshandisa Barberfield Stadium kuBulawayo neCapes United inotambira muNational Sports Stadium muHarare. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutarisirwa kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM tiri kutarisa urongwa hwekuvandudza mutemo weCitizenship Act. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Pera regachimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sanganiro Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita maonero akasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
kuizika tisenda baku.